zvakatoomesesa pakuti masalaries haana kumbovhira achinja. Vakawanda vachiri kutambira masalaries aya vakatanga kupiwa makore mairi kana kuti makore matatu. Takaita study inoratidza kuti collective bargaining hai yakapedzisira kumasectors akawanda 2-3 years ago. Saka iyo zvino ne erosion yakaitwa ne MPS, tinoti monetary policy statement, my employers ange asati apa vashandi any cost of living adjustment kana kuti kununura vashandi panyaya yemutengo. Saka masalaries haana kukwira, asi mutengo yemaservices, mutengo yezvino yatokwira zvisingaite. Saka izvozvo zvinotoremera vashandi vakawanda vachiri kutambira mari vakatanga kuipiwa makore mairi kana makore matatu apfuura.
Tombotarisawo iyo hurumende yanga ichida kuti padzikwe mutemo uyu weTNF, zviri kufamba sei? Muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino?
Panyaya yetripartite negotiating forum hakuna zviri kuitika iyo zvino, except kuti hurumende ive neurongwa yekuti structure yetripartite negotiating forum iite legislated. That process haisati yapera, asi on the ground hapana hurukuro dziripo pakati pehurumende, vanoshandirwa, vanoshanda, hapana tingati hurukuro dziripo. Hatisati tambogara pasi